Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu nyamafufu 23 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pakwikwi chaiwo kumakata chaiko zvichadetsa kuti vagode kukunda panyaya iyi, nekuti pane hurumende mbiri dzawirirana kuti Mai Mugabe havafaniri kumira pamberi pematare edzimhosva.
Sangano reAfriForum rave kuendesa kumatare edzimhosva amai Grace Mugabe pamwe negurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa, amai Maite Ngowana Mashavane, nemhosva yekutora danho rekuti amai Mugabe vasaendeswe kumatare. Nengo dzezano PF mudunhu remasvingo dzokumbira kuti amai Maudi Muzenda vaitwe gamba renyika.
Fungai imimi kwayo dzakanyaya kunyora kuti nyaya dzekubatana dzokonzera kutabatana mumabato aya zvinotonyadzisa muhefitubhera dzanzano PF.
Bato rinopikisa rePDP rotarisana nematambudziko panyaya yekupinda mubatanidzwa weMDC Alliance. Chakupaiwo zviri kubuda kubva kumitambo yekasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi inosanganisira Highlanders neCholocho. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta ari kumirira muzvare Gabriela Angels, imwe tsvarakadenga iri kupomera amai Grace Mugabe mhosva yekuirova. Anoti nhasi aendesa mapepa kudare repamusoro muSouth Africa achida kuti amai Mugabe vatongwe nemhosva iyi. Hurumende yeSouth Africa yakati amai Mugabe semudzimai wemutungamiri wenyika munyarikani, nekudaro vakapiwa diplomatic immunity. Asi rimwe gweta vaWilly Spies vaudza Studio 7 kuti kana dare ratara kuti vanokwanisa kukwikwidza nyaya yekuti amai Mugabe vasatongwe, vanengewo vapa masamanisi pamwe chete negurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa, amai Maite Ngowana Mashavane, nemhosva yekutora danho rekuti amai Mugabe vasaendeswa kumatare. Kunze kwekurohwa kunonzi kwakaitwa Gabriela, pane mumwe mudzimai anoshanda pahotera yakaitikira mhirizhonga iyi anonza akabvawo pamuviri. Vaspaizi vati vari kuedza kutaura naye kuti vamumirire. Vatiwo vari kutarisira kuti nyaya iyi ichatanga kuzeiwa mudare musi wa 19 Gunyana. Panyaya iri kutaurwa nemamwe magweta yekuti vanokwanisa kuenda kumatare ekuZimbabwe, vaspaisi vati havana chivimbo navo sezvo ari muhapwa dzehurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhiva Mavhinga avanoshanda nesangano reHuman Rights Watch.
Idanho rekuti pamutemo chaipo tichitaura zvemutemo zvega rinenge rine tarisiro yekuti zvichida matare edzimhosva emuSouth Africa angagona kupa mutongo munenge wakarerekera kusangano reAfriForum. Asi dambudziko guru nderekuti nyika yeSouth Africa kukuridza negurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika ratora danho rekuti Mai Mugabe vachengetedzwe vasamiswa pamberi pematare edzimhosva. Saka idambudziko guru kwazvo nekuti veAfriForum vanenge vachirwisana nehurumende yeZimbabwe zvakarezve nehurumende yeSouth Africa. Saka makwikwi chaiwo kumakata chaiko zvichadetsa kuti vagone kukunda panyaya iyi, nekuti pane hurumende mbiri dzawirirana kuti madzimai mukabe vafaniri kumira pamberi pematare edzimhosva.
Mamwe magweta anga achiti vanokwanisawo kuenda kumatare ekuZimbabwe nekuti ikoko mai Mugabe havakwanisi kunzi havaendeswe kumatare, asiwo veAfriForum vari kuti aiwa uku kungava kupedzera hoko padehwe retsindi nekuti havana chimbo nematare emuZimbabwe. Munotiko kudini mashoko aya?
Zviro kwazvo zvekuti hazvinzi matare edzimhosva ekuZimbabwe angabatsira kuti mai Mugabe vaende pamberi pamatare iwayo, hakunongovawo kuvaraidza nguva kuteya zone riva, hakuna chinobuda nekuti matare edzimhosva ekuZimbabwe akarerekera chaizvo kudivi rehurumende. Saka pangatova nechimuko kumatare edzimhosva emusouth Africa kwete kuZimbabwe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadiwa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa, na Blessing Zulu Studio 7. Kutarunana nezvemukati menyika uye vachiona nezvekufambiswa kwemabasa muzano PF, Dr. Ignatius Chombo vanoti vachiri vakamirira kunzwa kubva kudunhu remasvingo nezvechikumbiro chekuti amai Maudi Muzenda, mudzimai vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika Mushakabvu Simon Muzenda, voitwa gamba renyika here kana kuti kwete. Asi vanokokera mabasa muzano PF muparamende vaLove More Matuke vati vatora danho rekuti amai Muzenda vaitwe gamba renyika uye vanotarisira kuti vachombo nepolitbiro vachawana tsamba yavanyora mangwana. Mukuziya nezverufu urwu, tanonoka wande weStudio 7 abata mwana waamai Muzenda, Captain Vitalis Muzenda, akatanga nekuvabvunza kuti amai vanga vava nemakore mangani.
Mbuya Muzenda vanga vava namakore mangani uyezve vakazvarirwa kupi?
Right, 25 October 1928.
Utano hwavo hwavo hwakamira sei mazuva anaya?
Vanga vane dambudziko regumbo, saka vanganzi manevs kumusana uko.
Ndanzwa muchipoti vakamboenda kuSouth Africa.
Vangamboenda kunogadzirwa manevs vacho kuSouth Africa.
Zvikafamba zvakadi?
Kubva pavakadzoka hazvina kunyatsobuda zvakanaka.
Vanga vane vana vangani nevazukuru vangani?
Vazukuru teita kuda kutoka kuita futi.
Ehe.
Vana vanga vane 6 vanga vari living. Vamwe 2 vakashaya.
Chamunonyatsorangarira pavari iko zvino chiri mupfungwa dzenyu chamunonyatsofunga?
Handimungoziva anything good because zvinobva kuna mai kazi zvese zvinotika kuna mai. She didn't care kuti vakura vanga vasingamhingamikiriri, vasinganeti kupa advices.
Pane zvati zvazikanwa here maererano nokuchengetwa kwavo?
No, so far as I tried something, I mean, to tagara pasi because I mean, I was out of town. So, to work on our way to tagara pasi to zoo. We want to know so way forward.
Captain Vitalis Muzenda, mwana wamai Muzenda, ari parunare muHarare na tanonoka wande we Studio 7. Zvino zvinonzi zvakaita manyama amire nerongo mubato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP, sezvo pasina kuwirirana panyaya yekupinda mumubatanidzwa weMDC Alliance. Kusvika pari zvino bato iri rinonzi harisati raisa runyoro rwaro pachibvumirano chekuumba mubatanidzwa unenge uchitungamirwa navaMorgan Tsvangirai veMDCT uyo une mapato manomwe. Vamwe vePDP mudunhu reMateveland vanoti havasi kufara nezvigaro zvakapiwa kubato ravo vachiti zvishoma. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wePDP vatendai biti.
I think pane zvinhu zviviri mukoma Blessing. Ngatibvumiranei kuti nyaya dzekubatana nekubatana iprinciple isina contestation, isprinciple isina munhu anofanira kuita kodzero yekubvunza. Kana tabvumirana ipapapo ngatitendei pastage 2, condition yekubatana yakaita sei, tochiwirirana manje nemaconditions achatitungamira ndiani, pati yekwati ichaona masits mangani, pati yekwati ichaona masits mangani and why. And ipapo ngatiquestione historic, but we have to question in good faith, and we can't use nyaya yemasits to undermine the principle, incontrovertible principle yekubatana. Fungai inimi kwayo dzakanyaya yekunyora kuti nyaya dzekubatana dzokonzera kusabatana mumabatso aya. zvinotonyadzisa. We have to do better than ZANU-PF. ZANU-PF, with despite all their divisions, they're still together under ZANU-PF. Emmerson Mnangagwa can't drink the same cup of tea or the same ice cream with Jonathan Moyo, but they're still together because they've got one thing that unites them. In their case, it's power retention. In their case, it's personal aggrandizement. So we as opposition, we must do better. Our central strategic objective, kubatsira vana veZimbabwe kuti viite change munomu. Our central strategic objective, kubvisa ZANU navamugabe kuti tiise utungamiri une rudo. Hakuna mumwe achazviita, hakuna pati ichazviita iri yoga. Kana uchifunga kuti unozviita uri yoga, uri kutopenga. So we have to be very clear on that. We have to be very clear on that. So ngatikweshanei kusvika tibvumirana kuti that is the correct thing to do. Afrobarometer yakaita survey muna May of 2017. Afrobarometer ibato repasi revakafunda vanoita zvemasurveys nema opinion polls. 75% of Zimbabweans want one unit. And who are we? Tiri anani panyama yehuku kuti tumtimire pamberi pavo tichiti hatifunga kubatana to divide na mavote.
Asika pane nyayawo dzezvigaro apa vabiti kukwikwidza musarudzo handizvo here zvimwe zviri kunyanya kukonzera matambudziko iyaya uye sevatungamiri muri kukwanisa here kuti muudze vanhu kuti chakakosha handizvigaro asi kuti muchinje mamiriro akaita zvei?
Ngapaitwe manegotiations. Kana paitwa manegotiations, poitwa deadlock nemanegotiators. Kana paitwa deadlock nemanegotiators, nyaya inorefewa kumaprincipal. So tambudziko riri kuitika ndekuti manegotiation acho hakuna, asi vanhu vakutorovana nekutopenga. Hakuna deadlock because hakuna negotiation yataitwa. So let's be bona fide, ngatiitei zvinhu muchokwadi. Let's negotiate. Kana tanegotiator tete deadlock, kana tete deadlock zvoendeswa kudenga kuma principals. So far we are fighting over nothing because there's been no negotiation. People are bending around my figure. I'm 102, I'm 108, I'm 114. Because as far as I know, there are no negotiations that have met.
Mutungamiri webato rePDP vatendai biti vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Kupindana kwemazuva pamunhu anenge agara pabasa kunouya nekutya mukati kune vakawanda pamusoro pekusada kutambira kukwegura. Mutoro wedu wenhau Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Kare vanhu vaifara kana vava kuregedza basa voenda pamudyandigere nekuti vanenge voenda kunozorora vachipihwa mari yaiita kuti vazvirongere upenyu hwakatambanuka. Asi kare haagare ari kare. Mazuva ano vanosiya mabasa vachahore mari inovararamisa. Vazhinji vavo vave kunetseka kuwana mari yemudyandigere mumabhangi. Amai Linda Muzoremba inyanzvi yekudzidzisa mashandisirwo emichina mikuru yekugadzirisa zvinhu pane imwe kambani muHarare. Vanoti vakawanda vanosiya mabasa vanotorwara nekuti hana dzinenge dzisina kugadzikana.
Iyo zvekuti wazosiya basa usina kugadzirira remangwana. Munhu anozviona sekunge akandwa mudesert. Akuenda kwakaomarira kusina kana marisa. Bhaza vanhu vanenge vasina kuiti vakawanda vanenge vasina maplans. Vasina kunyatsogadzirira upenyu hwavo. Kwete kuti vari ignorant kana kuti vari careless kana kuti chero anga achida. Asi zvandikutaura izvozvo kuti right now munhu ari pabasa ari kushanda from hand to mouth. So ozoti ndazosiya basa. Dozo di. Sika wanwa ni mafiezi wawo kuti oko vana wangu.
Amai Muzoremba avo vane makore makumi mana nerimwe vanoti. Izvi zvinokonzerwa nekuti vakawanda vanorarama pamabasa zvisina uchenjeri. Vasingarongiri mangwana ravo.
Wherever you are, ngo famisa famisa maziso, ngo nema resources aripo, and then you can buy and sell. Ndo zvandinoita nini as I travel. Saka ni ukasiya basa wangu ari munhu anga achimbotendera achidi. Sometimes unombogona kusaka mukamari paside. And unongo neka vision, neka hope, kuti ndinogona kuzongorarama this way and that way, unlike munhu asina kana passport, munhu asina kana kumbokoswa board.
Baba Filmon Kambarami vanodzidzisa unyanzvi hwemagetsi pane imwe kambani muHarare. Baba Kambarami avo vane makore makumi matanhatu nerimwe vanoti vashandi vane unyanzvi havafanire kusiyiwa ruzivo rwavo ruchingotsakatika vachinzi vakura.
Anotonga aitori nepfungwa dziri pamusoro ngekuti unonga akadza zvisipo zvapo zvisati zvapo. Anoona futi kunaka kwekwanga kuripo nekwapo. saka anogona kukupa ima advice kana mukafamba nemunhu wakadaro kuti chii chaitika kana muchida onhorondo anogona kukupai muchichione kuti chakanaka ndechipi ichi nechi tiri kufunga.
Baba Kambara mivanoti chirongwa chekuunza upfumi kuvanhu vatema chinogona kubudirira nyore nyore nekuda kweunyanzvi nemazano evechikuru vakasiya mabasa vari kungotenderera kumaruwa.
Ekuti kuti vanhu vanocherechedza pakambani dzinenga dzichibatsira chaiko munyika kana mukaone kuti yakubroka kana kuti yakuparara zvainganaka kutore nyanzvi dzedzinoziva kana kunotaurwa zveindigenous zviya zviya ochivhura nenyanzvi dzinoziva handifungi kuti tingarare pasi.
Baba Trinos Joe avo vane makore makumi matanhatu neanoraudzira vanoita basa rekurayiridza mashandisirwo emabhuku pane chimwe chikoro muHarare. Vanoti hurumende inofanira kutsvaga nzira dzekutora vanosiya mabasa nekuda kwekupindana kwemazuva kuti vabatsire mumakambani nemuhurumende.
Nhasi iyono tikatarisa maticha mamwe akangogara arimo mumareserva anounyanzvi hwawo vaiziva voona zvimwe zvinhu zvaifamba nenzira yakanaka. Iko zvino havachatarisisi, unowana kuti pamisangano inenge yakangogariwa ipa paya vanongoenda kunoatenda asi havapiwo mukana wokuti iko ombotitaurirai kana kutipeiwo nzidziso yakati hapasisina.
Sekuru Lameki Chigundu vane basa guru kwazvo mumusha wekwanheka iro kuhwedza. Vachigundu avo vane makore makumi mapfumbamwe nemashanu vakadzidzira unyanzvi hwekurera zvipfuyo. Vanodeedzwa nevemumusha kana mombe yarwara. Vanoti pari kukanganisika mazuva ano ndepekuti veruzhinji vakuonera pasi vanhu vakwegura.
Vechiduko vaane zvishoma zvavanonyanya kuziva zvakapera nenzira kuti iye zvinezvi vangange vachingotaura zvekuti hisitiri yekubva mumabhuku kwete kuti yake yaanonyatsotaurirwa nemunhu akwegura.
Sekuru Chigundu vanoti vechikuru vakubatwa neseri kwemaoko nekuti vanenge vachinziva rombo.
Kana uchitaura chokwadi chaicho usingadhoneteri mari hapana chaunenge uchitaura. Vechidiki vanenge akataura achiita kana achipa dzimari achidii achitenga wawau vachi vanhu vachinwa ndiye ari kunzi anogona kuri mazuva ano.
Izvi zvinotsinhirwa naambuya Ellen Togara vemumusha Makaremo avo vane makore anodarika makumi manomwe. Vanoti vechikuru vakakosha kuve navo muupenyu.
Vangava vakubatsira bedzi kuti kutaurirana mazano kuchiye taitirana chakati izvi tironge zvakadai toronga tichiri pamwe chete tichiwirirana vanhu vachitenderana.
Nyanzvi munyaya dzemagarirwo evanhu dzinoti zvakakosha kuti vakwegura vanenge vachine ruzivo rwemabasa avanogona uye vachiratidza kuti utano hwavo huchakanaka varambe vachikurudzirwa kupa vachiri kukura mazano anoita kuti nyika ienderere mberi nebudiriro yakanaka yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne 15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuAngola vari kuvhota nhasi musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika mutsva achatsiva vaJose Eduardo dos Santos ava vari kusiya basa mushure mekutonga kwemakore makumi matatu nemasere. Bato ravaDos Santos rePeople's Movement for Liberation of Angola kana kuti MPLA riri kutarisirwa kuwana mavhoti anoribvumidza kuti rirambe riri mumasimba zvichitungamirwa negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaJoao Lourenco avo vakadongwa navaDos Santos. Guru makukota rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJim Mattis vaita hurukuro nemutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan muAngara nhasi zvichitevera musangano wavaita negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika iyi vaNuret Kanelke. VaMattis vaenda kuTurkey murwendo rwekushanya kwezuva rimwe chete mushure mekumbomira muIraq vachiona pasvika hondo yekurwisana nechikwata cheIslamic State. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain svondo rapera zvakafamba kwemakiromita zana nemashanu kubva kuBrighton kunosvika kuLondon senzira yekuburitsa pachena dambudziko renyaya dzekodzero dzevanhu riri muZimbabwe. Rwendo urwu rwakashandiswawo zvakare kupemha mari yekubatsira vari kushungurudzwa nehurumende kumusha. Urongwa uhu uhwo hwainzi hashtag Walk for Freedom hwakarongwa nesangano rakazvimirira rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Organization iro riri kwakare kuBritain. Mumwe wevakafamba ava vaKingston Jambave ava vataura neStudio 7 vakazvimirira vanoti vakatanga nekuungana muBrighton mangwanani emusi wechishanu vakabudirira vakazosvika muLondon nemusi wemugovera. VaJambave vanoti ivo zvavo havana kuzokwanisa kupedza rwendo rwose asi vanoti padiki pavakafamba ipapo pakavafadza zvikuru kuti vakanga vaitawo bandiko ravo rekuburitsa kushupika kwevana veZimbabwe pachena. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika taita hurukuro navaJambave pamusoro peurongwa uhu.
Takafunga kuti tinoda kuti tishambadze kune nyika dzose neiko kumusha ikoko kuti vazive kuti tinavo muhondo yatinayo yekutibvise hurumende yakanganisira vanhu yaiita kuti vanhu vatambure matambururo avaitaya. Saka takatinowo kuti tikwanise kuti tiburitse mahuman rights abuses arikumba regai tiita sei tiite zvekufamba zvinova zviri peaceful. Tikatanga kufamba takabva kuBrighton na6 mangwanani tikafamba nemumatondo tikafamba nemajogotywa kuchinaya. Ina angwa nda uzo kwanza kupeza 105 zisi jaga kwana. Nemu tefa mwa in 2 days. Bigo sikaya taita. Ramu wano kuwara, ramu wano neta. Ramu wano di saka. Ramu waka azo peza. Siwane chipiri ku Hampton Park Resco Suku Kulanda.
Asi ipo pa maka famba pa duku ipa po. Makanzu wa sei. Kana kutikungo pinda. Kwa maka itamu urongo ya kura tizira nemutu oiwe.
Unonzu kwa kushunguru tika. Zikuru kuti peini ya duku wande chifanda iyo hii. Pamotane mamu wari kutuita peini ya kapura hiyo wari kutuita. Saka unenge ujuzi wa kushunguru dhiga, unozipa wazi pira kuti, ndino kwanisa kufamba, chaku kufamba. Ndichita, in solidarity ni wano, wari kuta mudhiga kumusha, wano wari kutu kwa zara, wano wari kuroa, wano wari kushaikizi, wano wari kushaikwa. Kufamba kuno rwaza wangu, asi, andifu kutu kuno pura, kune za tukuta warezi, kutika kune wano wari kumusha.
Lajinji, wakata kuziwa kuti kufamba kwa makaita imi muri ku London. Kunozo batsira sei kushupika kurikuita vanhu kumusha kunobatsira nemuto upi?
Zvakunoita kufamba kunoita kuti awareness iraizwe yekuti vanhu vari kutambura kuZimbabwe. Ivo vari kuZimbabwe vachiona kuti tinavo muhondo yatinayo zvichiita kuti vamwe vachinje mafungiro avanenge vachiita nemamiriro akaita nyika yedu. Nekuti nyika yedu inoda kuti vanhu vabatane vave nechinangwa chimwe chete vazive zviri kutinetsa. Saka kuti muzviite izvozvo zvoda kuitwa vanhu vakabatana, vanhu vachiziva kuti pane matambudziko akadai, matambudziko aya anokwanisa kugadziriswa nezvakadai. Saka ndo awareness yatinenge tichiita sei tichida kuti vamwe vedu maZimbabweans especially vamwe vari kuno kumadiaspora vazive kuti no, kumusha kunoda kugadziriswa, kuchigadziriswa nesu nekuratidzira nemutoo wakasiyana siyana.
Tinozwawo zvakare kuti iwo urongwa hwekufamba uhu hwanga hwakananganawo nekupemha mari yekubatsira vanotambura.
Ichokwadi, nekuti vanotambura vanenge vachida kubatsirwa ivo vari kumba vanenge vapinda kana mudhorongo kana mui vanenge vachida kubatsirwawo. Saka ndidzo mari dzacho dzatinenge tichida kuti dziungane kuti vanhu vagobatsirikana.
Mune tarisiro here yekuzopinda mune kumwe kuratidzira mune ramangwana?
Hongu, tichange tichienderera mberi nezvirongwa zvakasiyana siyana nekuti zvirongwa zvedu zvinosiyana siyana. Dzimwe nguva tinoita zvimwe zvakasiyana nekufamba, tinenge tichizokuzivisai kana tichinge taronga zvirongwa.
Avanga vari chisoro cheZimbabwe vaKingston Jambawe vano mumwe vanhu vakafamba kubva kuBrighton murwendo rokuenda kuLondon svondo rapera vari parunhare muRondon neStudio 7 vachitaura vakazvimirira. Iye zvino tochienda kuna Tanono Kahwande weStudio 7 achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakutyidzana kwayo neEthiopia neKenya.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muEthiopia neKenya. Sangano rinoona nezvamamiriro ekunze nenyaya dzenzara reFarming Early Warning Systems Network kana kuti FEWSNET rinoti zvinhu munyaya dzezvechikafu hazvina kumira zvakanaka muEthiopia nemuKenya. Matambudziko aya anonzi ari kuwanikwawo kune mamwe matunhu enyika yeSomalia. Muna 2011, nyika idzi dzakasanganawo nematambudziko munyaya dzechikafu. Makore akatevera akaonawo mvura shoma ichinaya zvakawedzera dambudziko iri. Muna 2015 na 2016, mepo yeEl Nino yakakonzerawo matambudziko akawanda. Pari zvino vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana masere muEthiopia havana chekudya. MuKenya mune vanhu mamiriyoni maviri nezviuru zvitanhatu vakatarisana nenzara. Nyaya yekushayika kwechikafu ndiyo yakapa kuti America iendese rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nemanomwe kuEthiopia neKenya. America inotiwo ichabatsira vana vadiki nechikafu uye nemvura yekunwa yakachena. Vamwe vanhu vari muhupoteri kuKenya vari kubatsirwawo neAmerica. VaMatt Nims vakafanobata chigaro chemukuru weFood for Peace mubazi reUS Agency for International Development kana kuti USAID vanoti nzara iyi haisati yasvikapi kuti vanhu vave kufa, asi zvinogona kuitika pakashaya rubatsiro nechimbi chimbi. Aya angari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Tinotenda Tanonoka. Tomboenda kuna Mavhilas Musanganya uye kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tiri kuenderera mberi nekutarisa zviri kutaurwa nevanhu pamusoro pekushayikwa kwemari.
Ndoizwa simba rashe pari zvino ndiri kuCape Town but handiri kuZimbabwe sedays ago. Hazvina kumira mushe kuZimbabwe, hakuna kumira mushe panyaya dzemari.
Zviri kufamba sei?
ZB Bank yaipa $20 a day. Of which many people they have to queue for the money munguva yaigona kuzoshayikwa. Saka maonero andakaita like izvezvi ndakasagula kuti ndiwane maranje kuti ndidzoke, because vari kuti kana uchitenga maranje une US dollar is like kana une $80 ukida 1000 rand une US 1000 rand, pari kana une bond you have a 100 bonds to get 1000 rand.
Saka mari yakutengeswa nevamwe?
Mari yakutengeswa nevamwe.
Asi iri kuwanikwa here?
Mari haisi kuwanikwa, zvinhu hazvina kumira mushe. Ndakaenda kuZimbabwe ndine chinangwa chekumbonoti garei, bati zvakandiku kurira nenyaya yemari bhosi kuti ubate dhora chairo haro kutonetsa. Unongoona haro mubhanga kana mueco cash, but kuti uri wane cash uri wane. Vanhu vari kuita zvekuti vane macar driver lese vane vanobhadhara mabills like emvura ichichi une cash, unowana wakatomirirwa panze kuti munhu atore cash anayo okubhadharira nekadhi. Vamwe vakuita advantage yokuti kana une cash wakuesiwa mari pamusoro, but inini hangu I wasn't that hari yekuti ndaida kuzotopiwa pamusoro. Ndingabwira mangwana racho raku toneta ndanganambofunga kuti vadi kumbotraya South African rand iri bhozi, ndofunga ndorinotobatika zviri nani. Haasina tokushanda zvimwe zvazvo kuti havaana kuauthorizwa, but ndofungavaka maauthorize anokasika kunyanya kuwanikwa, anofulada.
Vamwe nyanya vechikuru vari kutowanikwa ivo vachirara panze pemabhanga. Makaonawo kwakamira sei panyaya iyoyi?
Pamabhangi pari kurariwa zvechokwadi. Mai vangu zvepenjeniya, saka ndiindaitozotumwa kunorarako. Ndaangonorarako hangu 19 pakaoma.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Pamitambo yenhabvu yatambwa nhasi, chikwata checholosho United chakunda Highlanders 1-0, ukuwo Caps United ichikunda Black Rhinos 2-1. musakangano wachirongwa chelife talk diaspora forum na 8 p.m. apo tiri kutarisa nyaya yenengo dzesangano reZimbabwe Human Rights Organization dzakafamba kuBritain. Anokuoneka yane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyamina ntukamili nkomo.